Mumashoko avo kuvatorere nhau mushure mokuita musangano nomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaThomas Jr. avo vakamboshanda muZimbabwe kumuzinda weAmerica vati vari kufara zvikuru kudzoka kuzoshanda zvekare muZimbabwe. Vati Zimbabwe inyika yakakomborerwa zvikuru nezviwanikwa uye vanhu vane rufaro. VaThomas Jr. vati vanoda zvikuru kuti vaenderere mberi nekuvaka ukama pakati peAmerica neZimbabwe. VaThomas Jr. vati vapawo vaMugabe mashoko akakosha kubva kumutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Vati vaudza vaMugabe kuti America inodisa zvikuru kuti ihidzane neZimbabwe. VaThomas Jr. vati America yakagara yazvipira kubva muna 1980 apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere kuti nyika mbiri idzi dzishande dzose mukukurudzira utongi hwejekerere, upfumi, kubatsira munyaya dzezveutano, zvikuru mukurwisa chirwere chemukondombera uye kuwanisa vanhu vemuZimbabwe zvekudya. Vati kuti izvi zviitike vachashanda nehurumende uye masangano akazvimirira oga. Vatiwo muzinda weAmerica uchashanda nevemabhizimisi vemuZimbabwe kuti vahidzane nevekuAmerica uye vachaonawo kuti vamwe vadzidzi vemuZimbabwe vawana mukana wekurodzidza kuAmerica. Muumiriri weAmerica mutsva uyu atiwo America iri kuvaka muzinda mutsva muZimbabwe nemari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora uye iri kutarisira kuti vanhu vemuZimbabwe mazana manomwe nemakumi mashanu vachawana mabasa pakuvaka apa. Mumwe mugari wemuHarare vaThomas Ziya vati vanotarisira kuti mumiriri mutsva uyu achagadzirisa ukama hweZimbabwe neAmerica uhwo husina kumira zvakanaka.
Kusauti pakushanda kwavo vakwanise kubatsira kuti Zimbabwe ikwanise kuva neukama hunoenderana neAmerica, pasava neukama hwekuti munenge muchiita nekurwisana sezvanga zviripo.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukundu vati Zimbabwe ingabatsirike zvikuru kana ukama pakati penyika mbiri idzi ukagadziriswa.
Pakaita kugadzirisana kwakanaka munyaya dzezveupfumi tinokwanisa kuona tichibatsirikana muzvirongwa zvedu zvekuti tiedze kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunana America kunobva zvinhu zvakawanda zvakaita setechnology zvatokwanisa kunge tichiwanawo kuti tikwanise kugadzirisa upfumi hwedu.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mzengi vati kunyange hazvo America yakatemera vaMugabe nevamwe vavo zvirango, ukama hwenyika mbiri idzi hunofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe iwane rubatsiro kubva kuAmerica, zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza veZANU-PF vaudza Studio 7 kuti Ambassador Thomas Jr. vanofanira kuona kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vaMugabe nevamwe zvabviswa. Vati iri ndiro basa guru ravainaro rakatadzwa nevamwe vavo vakabva muZimbabwe. Nemusi wemuvhuro gurukota rezvekunze kwenyika vaSimba raShembengegwi vakashora nyika dzakaita seAmerica neAustralia neEuropean Union nekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi vachiti zvinokanganisa Zimbabwe apo iri kuedza kudyidzana nenyika dzepasi rese. Ambassador Thomas Jr. vari kutora basa rakasiyiwa navaBruce Wharton avo vakapiwa chigaro chepamusoro muhurumende yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.